manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kukadzi 17 2019 makateerera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Taakuziva kuti ezvinei zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara, kune vamwe vasiri kuoneka.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai kuManicaland woramba uchikwira. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vokurudzira nyika kuti ibatane kubatsira vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri vachiti izvi hazvifaniri kuitwa sezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi matanhatu nevashanu vashaya kusvika pari zvino nenyaya yedutu mupengo retropical cyclone idai kuManicaland. Asi uwandu uhu huri kutarisirwa kukwira sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vange vamboenda kuUnited Arab Emirates vari kutarisirwa kudzoka kumusha nhasi kuti vazoita mubatira pamwe nenyika yawirwa nedutu mupengo remvura nemhepo kana kuti tropical cyclone. Asi vamwe vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo vari kushora vaMnangagwa kuti vakasimuka munyika kunyange hazvo zvanga zviri pachena kuti nyika yainge yatarisana nedambudziko redutu mupengo. Vanhu ava vari kutumira mashoko kuStudio 7 uye kunyorawo pamadandemutande akaita seTwitter neFacebook. Asi vamwe vari kuvatsigira vari kuti vaMnangagwa vaita zvakanaka kudzoka kumusha uye vari kuUnited Arab Emirates kwavanga vashanya vakatangawo kutsvaga rubatsiro kubva kuRed Crescent yenyika iyi. Tabata mnyori mkuru mbazi rezo kuburuzwa kwa masho kwa Nick Mangwana, tikatanga ni kwa vunza, nizwa wa Mnangagwa voshorwa ni vamwe.
Yo, atinga ngoti kana kuti vangonzo kuchaiti kachakati mkuru eba mnyika, achaita rumwe basa ungo mira kuti chao nato chita mira fe. Ndo ucho kutanga chechipiri, ndecho kuti mkuru enyika kwa haru kuto uya, haru kuto uya akatakura rubatiro wakawanda shukuru. Ndo kutoti wanuwezi wanuzoti, ah, mkuru enyika mafambiro kana wanuzoti, ya kutanga anu ya akatakurei. Unati ah mkuru wenyika nika kufamba kwa uko kana kashukuru. Kana wachifamba wachite kana wafamba. Shinzakai pa kumusha wano toka wakabata choviri cho mtobo uyu. Ah, sinosikuza. Chechitatu, mfunzo wenyo kutanga. Uongo, mkuru wenyika wachinja urongwa wawo. Wawanga wai nao. Kutu wachai dai wako dai. Saka wachakurumiza kutoka. Wachakurumiza kushika kunoku. Wakamura programe wanga wai nao. Wakutu watoke kumusha. Vauye vakatakura vauye vatungamirire basa guru rokuita rokuunza ruyamuro kune vari kushushikana kune avo vapinzirwa nedambudziko iri.
Munotarisira kuti vanosvika munyika rini?
Ndingakwanisi kutaura sekuziva kwamunoita kuti mafambiro emukuru wenyika isi security issue.
Kusvika pari zvino vamangwana mashoko amuri kunzwa kuri kunzi kwashaya vanhu vangani uye vangani vakuwara nevasiri kuzivikanwa kuti varipi?
Nemhaka yekuti ruyamuro rwavapo kune vari kununurwa kune vari kubatsirwawo taakuziva kuti ezvinei zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara, kune vamwe vasiri kuoneka. Manhamba acho tichiri kuverengedza kuti tione kuti vangani vasiri kuonekwa vachidai nevakuvara. Asi chikuru chatokuita ndechekuti masoja ari kuswedera pedyo nekusvika pane vana ve senja Charles Luanga kuti vano yambara ipapo vanokutaura kufamba netsoka nomumadhaka nekunonyudza nekusingafambi chaedza chaachishoma asi mauto edu ari kuswerera zvishoma nezvishoma neushingi hukuru kuti vaende kunobatsira vanhu
ko vanhu vanenge vachida kubatsirawo vangaendese rubatsiro urwu kupi uye ndezvipi zvakakosha panguva ino kuti vanhu vabatsirawo nechimbi chimbi
chinhu chese chaunenge unacho chakakosha hapana chatingati chindo chinonyanyodiwa nekuti tinobvira kubva nyaya yemishonga magombeze makenduro chaiwo mvura yokumwa vanhu havana zvese izvozvo zvakakosha ane chaanokwanisa kubatsira nacho vakaenda nacho kudirectorate recivil protection unit or department riri pa7th floor kuministry of local government kumacombe building 7th floor ndokuri kuunganidzwa rubatsiro ikoko convoy dzosimuka naro zvienda kuedza kunobatsira zvotakurwa zvimwe nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzinodaro yamuro dzacho
munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare muharare tabatawo mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa avo vapawo kurudziro yekuti zimbabwe ibatsirwe uye kubatsirana kuti irwise dambudziko rawira nyika redutu mupengo iri ngatinzwe hurukuru yataita navo
ndatotaura masikati anhasi kuti tiri muchimbi chimbi kuunganidza zvinounganidzwa kuti tibatsire asiwo takokera machechi kuti makereke ese mabhishopu mapasta vaprofita pachinhu chokungonamata mapostori ese vakadanwa kunashe ngatiite kambe kambe konde konde tibatsire vari kutambudzika nokuti chawira hama chawira tese chawira nyika chawira munhu saka tinoda kuti zviite kuzvigadzirike saka tati pamusoro vemakereke takumbirawo vebato mapazi akasiyana siyana mameya macandlers takumbira mamp takumbira venyika vese vari mumabhizimusi takumbirazve vari kune dzimwe nyika kuti vatibatsire kunyanyanya ndiri kumubishi rokuti toda kutotikumbire vesadak vakavakidzana nesu veau kuti vapindire muchitiko chakadai nokuti idambudziko guru rinogona kupesera ratozoparadza upenyu hwakawanda nokuti makumi nemakumi evanhu vashayika pari zvino vanotirwadza saka tiri kukokerawo vana eu tiri kukokerawo vana america kuti dambudziko rakadai rinodawo kuti kutakwendebvu varume vanodzimurana
saka rubatsiro rwei chaizvo rwamuri kukumbira pari zvino
chokutanga tiri kukumbira rubatsiro rwembatya zvekupfeka tiri kukumbira rubatsiro rwechikafu zvekudya tiri kukumbira zvokunwa mvura nokuti pane nzvimbo dzatiri kunzwa kuna narisuti uko ngaone kuri kutonetsa mvura chaiyo kunwa nekunzvimbo dzese dzakasiyana siyana munana chimani manunu matiri kufunga kuti munoda kuti chero chawanikwa pachikafu pane zvokupfeka mbeze zvokufuga kana kuti matende pokuti vanhu vawane pokugara pamwe vanenge vari panzvimbo dzakakwirira vanofanira kuti vambowana mabatsirikano nezvimwe zvese zvinongova zvinovandudza mudzimba nokubatsira mudzimba ndozvatiri kukumbira munoziva kuti pakadai apo hapasi pemapato ndepenyika kana yava nyika hatitauri zvemdc kana zanup f taakutaura zveupenyu hwemunhu nokuti upenyu hwakakosha hauna bato hauna kadhi upenyu kurarama saka toda kuti vanhu vapone hongu tine kunyunyuta kukuru kwekuti dei zvakagara zvagadziriswawo izvozvizvi nehurumende dei irivo hurumende yedu tei takagara tagadzira nekuvandudza kuti vanhu vanga vakaiswa kunzvimbo dzakasiyana siyana takaenda kunovandudza zvinobatsira kuti tiiti kana bongozozo rakadai raitika inonzi disaster preparedness yaifanira kunge yakarakidzawo chirikiriki kuti zvakaitwa nguva iripo zvakavandudzwa vanhu vachidzidziswa kwete pamaredio chete kwete pamatv chete asiwo vanhu vachitovingwa nehurumende kudzidziswa kuti zvine njodzi yakadai zvichaitika ndezvakadai
avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa vari parunare muharare zvichakadaro mamwe makurukota mana ehurumende anosanganisira vajulai moyo vaperenshiri dr sekesai nzenza navajoe bigimatiza nasi vamboedza kushanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo remvura nemepo kuManicaland. Asi vanonzi vasangana nematambudziko makukutu sezvo kusiri kufambika nekuti mazambuko akaputswa uye mimwe mugagwa yakazara makomba. Asi kuti tinzwewo kuti zvakamira sei kune dzimwe nzvimbo kwatadzwa kuendwa nemakurukota aya, tabatawo mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Komo kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei.
KuManicaland ini ndakasvika nezuro usiku ndikapfuurira kuri kuitwa rubatsiro nemasoja kuti tione kubatsira vanhu vakawirwa nemafashamu akakonzereswa necyclone Idai. Nezuro usiku ihwohwo handina kumbovata, ndakangoperekedzana nemasoja vanga vachivhura miti yanga yawira mumugwagwa kuti tikwanise kusvika nzvimbo wani chikoro chinonzi St. Charles Luanga. Kutaura kudai pakusvikika mugara zviya mungarangarira kuti ndoo pane vana vainzi vanga vada kuwirwa nenjodzi dombo ramburumbuka kubva mugomo. Iyo mugwagwa iwowo ndo uchatibatsira kuti tisvike pangangu tigochipfuurira zvino kutora migwagwa miviri, umwe unoenda nekuCharleswood nekuTilbury, umwe unoenda nepachata kana taakuenda kwaMachongwe. Nzira mbiri dzandataura idzi ndo dzinotisvitsa kwaRusiki. Saka kutaura kudai mauto edu ari kuita pose pavanogona. Nhasi tichitaura nemi kudai mukoma Blessing, helikopta yeAir Force Zimbabwe yatomboedza kuenda kuChimanimani asi haina kuzokwanisa kusimuka nekuda kwemamiriro ekunze akashata. Saka ndinotarisira kuti kana kunze kwazongochinja handiti kuratidza chido zvavo kana munhu wamboita zvawafunga kuti hazviiti. Asi zvandipa tarisiro yakanaka nekuti vanhu vari kuChimanimani pedzaudza kuti tiri kuedza kuti zvikopokopo zviuye, tiri kuedza kuti vamwe vanotibetsera vatibetsere. Vaiona kutaura kudai helikopta iyoyo ichiriko kuChimanimani haisati yasimuka nekuda kwemamiriro ekunze. Saka ndinotarisira kuti kana kwangoti chandanukei taakutotanga kubatsira vanhu. Asi vamwe vashumanene vanga vachibetserwa kubva kungangu kuenda kunonzi kuvillage kwavainowana rubatsiro. Asi chimwe chanyanya zvinondifadza ndechekuti makurukota edu ari mana, Dr. Nzenza vanova gurukota republic health labor and social office, chief air marshal retired Shiri, vamatiza vanga vari kuno. Kutaura kudai vachiri ikoko vachingotevedzerawo kwavhurwa nzira nemasoja vachivavarira kuti danhi vangasvika pane vanhu vanoda kubatsirwa.
Saka pari zvino vangomo mungati muri kuda rubatsiro rwakaita sei kubva kune vana veZimbabwe nevamwe vari kunza?
Kubva nezuro takadeclarewa state of disaster na acting president vachitsigirwa nemutungamiriro wenyika, tiri kuona rubatsiro rwuri kuuya zvakanyanya.
Avo vanga vari mukuru weCPU vaNathan Komo vachitaura vari parunare vari kuManicaland. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatunopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe. tinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupakurira isvondo rega rega. Ini ndini Mike Hove, nhasi muchirongwa tiri kuHarare tichikurukura nezvemusangano wevechidiki wakaitika svondo rapera, musangano weNational Youth Indaba. Takaona mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa wanga variko, tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanga variko, tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoongorora nyaya dzinoenderana nevechidiki uyezve mitambo munyika Muzvare Kesti Coventry naye anga ariko. Mutsangano uyu wakapa vechidiki vanoita zvebhizinesi mukana wekukurukura navamunangagwa vaNcube uyezve Muzvare Kesti Coventry. Nhasi muchirongwa tina vatonderai shoko umwe wechidiki anga ari kumusangano uyu. Ngatiendei kuna vashoko kuitira kutinzwe zvizere. Tonde tonde wapinda muchirongwa, tudzewo maonero enyu pamusoro pemusangano weNational Youth Indaba.
Okay, ino youth indaba ndafara nayo zvikurusa because yabva yaita opportunity yekuti mayouth akwanise kutaura naminista vachitaurawo zvitemo zvavo nekutaurawo zvavanoda kubetserwa nazvo nebusiness. Tafara zvikuru nekuti minister wefinance Professor Mutuli Ncube vauyawo vakataura vachitidzidzisa semayouth kuti tinogona kuzvivaka sei kuenda mberi nemabhizimusi neupenyu hwedu, vanyanya kutidzidzisa nezvefinance nekuti kumabank tinogona kuwanawo mari sei. And tabva taiswa mumadifferent sectors anocontribute to the economy, papa neyemining, yefinance, yeentrepreneurship, yeenvironment, yevolunteerism, yetourism. Tinofara zvikuru nezvaitwa minista nekuti vabva vachedza vanhu vatetingakwanisi kutaura navo on a day to day basis.
Right, mataura kuti vaMutuli Ncube vanga varipo, nyaya iripo inonetsa vanhu vechidiki vakawanda vane mabhizinesi avo inyaya yekuwanikwa kwemari nechirungu vanoti maloans. Ivo vaNcube vamboibata here nyaya iyo yekuwanikwa kwemaloans?
Vaibata. Ndisati ndasvika pavari papo pane bank rinonzi Empower Bank. Message yapaswa on through ndeyekuti Empower Bank inobetsera mayouth kuti awane maloan. Kana musina asset yekuita collateral munoenda nebusiness proposal. Ndakupa example yekuti seninoita zveprinting, ndikaenda ndikati ndikudawo loan yekutenga muchina weprinting, muchina iwo unobva watengwa nebank and that will be collateral that will be used by them on me.
Ndoza hangu kutipanga paine imwe panel apo vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana vanga vachikurukura nyaya yekuwaniswa kwemabasa munyika nechirungu anoti job creation. Tiudzeiwo zvamanzwisisa pane zvabuda pachirongwa ichi patinokurukura nezvenyaya yekuwaniswa mabasa.
Okay, panyaya yejob creation iyi nyaya yanga ichibata masectors ese. Tachitaridzwa kuti aiwa kana mukaendawo kumaoffices eministry mukati muda kuitawo zvekurima muchaassistwa kuti kam tida kurima, right? Mune idea yekuda kurima. Empower Bank ichakupai mari ndokunge mabvumiranawo neminista kuti muchanoda kunorima papi, muchatrenwa kuti murime papi. Ndechokutanga. Chechipiri, pane maopportunities erecycling. Pane maplastic anoraswa akawanda. That is an opportunity yakangozvimirira yekuti mayouth akatotora maplastic iwawo akava recycler pakutoitwa mari.
Nemaonero enyu, mungati zvirongwa zvakafanana nechirongwa cheyouth indaba zvakakosha here?
Chirongwa ichi chakanaka zvikurusa. Ndichatokurudzira kuti mayouth ese akwanise kuwana information inenge ichibva pano nekuti vamwe vazokwanisawo kuzouya vachizotapawo fundo inenge ichibuda pano. Unowana kuti pane umwe munhu angatiziva kuti ndinogona kutora pepa sezvo yangu ndotora pepa ichitongorasa mbini, aiwa pane umwe anoti right, kana rasvika ipapo indogona kuritora ndori recycler. Posvika umwe anoti aiwa ini kama recycler indogona kuritora ndori advertiser. Posvika umwe anoti right, kana mari advertiser indozoritora ndokubetsera kuti mari yenyu moibhenda sei moinvesta sei. Saka zvinobetsera zvikuru kuti usangane nevanhu vari mafields akasiyana siyana ezera rako.
Aiwa vashoko, tinotenda zvikurusa nokupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Muri yeZimbabwe tiri kuenderera mberi nayo nyaya yepachirongwa The Connection nemusi wechipiri. Tiudzewo maonero enyu pamusoro pechirongwa ichi. Takaonawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiisa mashoko avo patwitter vachiti hurumende yavo yakanangana kubatsira vechidiki. Hanzi vechidiki ndimi ramangwana renyika. Ngatisanganei patwitter @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu. Ndiudzewo maonero enyu pamusoro pemashoko avaMnangagwa uyezve chirongwa cheNational Youth Indaba. Ndaba, nguva ndiyo yapera. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Anokuoneka ine mufaro, ndini Mike Hove. Bye bye.
tiri panyaya dzeve chidiki iko zvino mutoredwe nau tauraisha vari kubulawayo anotipa nyaya yemumwe wechidiki ari kuita mukurumbira pamadande mutande akasiyana siyana achiita zvekudetemba ndinyandurui
Mwenedzashe mukomana wechidiki ane makore makumi mana nemashanu ekuberekwa uye akaberekerwa mudhorobha rechiredzi akaita dzidzo yake yeprimary nesekondari kwazimuto pedyo neguta remasvingo uye pari zvino ari kuita zvidzidzo zvepamusoro pagreat zimbabwe university Mwenedzashe anoti sekuona kwake akazvarwa aine chipo cheunyanduri sezvo mukukura kwake aiwanikwa achifadza hama dzake nekuimba pamwe nekutevedzera netembo dzevamwe vananyanduri vakadai samushakabvu Modekai hamuchikinei pamwe na Charles Mungoshi vakashayawo munguva pfupi yapfuura mudetembi uyu anozvidedza nezita remadunhirirwa rekuti nyanduri wenduri dzinoti turi anoti akatanga kunyatsonyora netembo aine makore gumi nemanomwe achiita madetembo ake anenge ndokunge arere naumandara idamba kamwe
umandara idamba kamwe Simba rehove sandi riri mumvura here Simba regwaya sandi mudziva here ro musikana sandi musikana here inokuva musikana kushaiwa mukana here wakaroya ndo wakasinwa negona rose dzanhasi dzoisatiti mhandara mhere yavo mutimiro mumbe gumi dzichimanda manda dzinotsika kuzvakashatevo kuchengeta dzedu tsika kwakunokumbirwavo vashoma vosvika vazhinji kwenge kuverenga mbevana marise iye mi muchakakwana batisisai nekuti umhandara pachako idamba kamwe
Munetembo iyi Mwenedzashe anoti aiedza kukurudzira vechidiki kunyanya vanasikana kuti vachengetedze unhu hwavo netsika dzakanaka dzechinyakare Mwenedzashe anodetemba achishandisa rurimi rwaamai chete asi anoti zvisinei nekudaro netembo dzake dziri kutambirwa zvikuru
ndirumwe wavashoma vanogona kutaura pamhene kuti chirungu chinondishungurudza handichigoni saka netembo dzangu ndinde dzishona netembo dzangu dziri kutambirwa zvakanyanya ndiziri kutenderera pama WhatsApp pama kuita yavanhu apa pama Facebook apa apa zvinhu zviri kunakidza vanhu izvozvo sezvinhu zvisangu kutanga kukurumbira handina hangu mari yakawanda yatati ndakuwanawo but iyo shoma yandinopiwa nevanoda izvo zvimapoemu zvavo zverudo zvekutenda vana mai vavo vamwewo vanoda kuti vana baba vavo makambaniswo maorganizationswo kakamari kako kandinowana kakandikoshera
joni makawe yanei ndeimwe yenhetembo yaNgwenedzashe yakaita mukurumbira pawhatsapp sezvo anoita mune dzimwe nhetembo dzake dzakawanda mudetembo iri Mwenedzashe anoedza kupa dzidziso asi achiita zvinokuruka manzwi nenzira inosetsa
ziriko joni makadzoka nei kukwesvaira here kungovuya muchimapesanisa nhava kana tsomborisa uri bhetu unoshamisa sezvalizi zvinosvodesa taimavona zvemaprofa yakutsvukira kumeso nechakazoviwa nacho hapana kana tine kumeso mawizvi hwaingova munyerenyere mumusoro zvakaitwe kugoreroso hapana kana tine musoro vana uri bhetu taimaona matimbarendi achiremera makumbo seizvekungozoiva nerunhava semukadzi unotizira mukumbo zviri pachena yanoti yavheri vheri puwa mutori vapemi joni uko kuti yando zvokupiwa izvi zvihuku zvinokosora kusvika kane gava kava kungoyamuchire chaira kusvika kane munyu unovava
Mwenedzashe anoti iye maonero ake ndeyekuti mabasa ananyanduri anofanirwa kunyanya kunangana nezvinenge zvichiitika munyika uye nezvinosangana nevanhu mumagariro avo zuva nezuva ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini tauraishava
vateereri tichaenderera mberi nemudetembui mangwana Ngonidzaishe paradza tinotenda tauraishava iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotaura nezvezvitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
Jesu simba rangu unondipa simba
Maneru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero Nasi tiri kupedzisa hurukuro yedu na Pastor Richard Kurumidzai Sabvute vezayoja Forward in Faith Church vari kuManchester kuUnited Kingdom.
Pastor Sabvute, pane yaya dziri kuitika mumachechi mumazuva ano. Toda kuti mutitaurirewo pfungwa dzenyu, tiri kuona kuti varipo vamwe vava kumutsa vanhu vakafa, tiri kuona zvine kuti kune vamwe vechiprofita vawanda pese pese. Chamukataurira vatendi pamusoro pezviitiko zvose izvi zviri kuitika mumakereke mungavataurira kuti chii
chekutanga chandiri kuda kutaura ndechekuti tisakanganiswe nezviri kuitika mazuva ano nekuti Jesu akazvitaura kare. Musavhunduke, zviri kuitika zvinofanira kuti zviitike, kutera kuti zvitipe kutenda kwokuziva kuti inguvai, zvichireva kuti mukunamata uye kana mukusanamata Mwari vakatara nguva yekuti kune zvinofanira kuitika izvozvi tichitaura. Mateo chapter 7 pane verse ya 6 inotaura masoko makuru pano. Pakanyugwa panoti, chenjerai vaprofita wenhema vanouya kwamuri vakapfeka matewe emakwai asi mukati mavo vari mapere anoparadza. Muchavaziva nemichero yavo. Iwo vaprofita wenhemava, soko riri kuti zvakare panapa, muti wakanaka haungabereki muchero wakaipa, nemuti wakaipa haungabereki muchero wakanaka. Muti wose usingabereki michero yakanaka unotemwa uye ogokandwa mumoto. Naizvozvo muchazviziva, muchavaziva nemichero yavanobereka vaprofita wenhema ivava. 24 verse number 4, Jesus answered and said to them, take heed that no one deceive you. Soko randinaro pano nderekuti chenjerai kuti musanyengerwa.
Zvinorerei izvi Pastor Sabvute?
Mushamarari, ndakashamisika ndichiverenga magwaro. Nyika inogona kunyengerwa, munhu anogona kunyengerwa, femiri inogona kunyengerwa, nyika yose zvayakazara inogona kunyengerwa, zvichireva kuti kune simba reunyengeri razara munyika dzakawanda. Ende unyengeri uhu huri kuuya nevanhu vatinoti vaprofita, vaprofita, vaprofita. Zvino nekuda kwokuti vaprofita ava kuti vavepo vari kutozadzisa magwaro zvokuti kune mutendi wega wega anonzwisa soko ramwari anofanira anga ari kutofara kuti okay, vakomana aya vakanzi vanofanira kuprofita zvenhema vari kutoprofita. Saka taapedyo nekudzoka kwaJesu uye zvotiyeudza kuti isusu sevatendi tinofanira kuitei kana zvadai.
Mutendi achibvuma zvinotaurwa namufundisi wake, pane chakaipa here pazviri papa?
Hapana chakaipa kana mufundisi akataura masoko kuvatendi, asi masoko amufundisi ngaatsigirwe nesoko ramwari.
Pastor Sabvute, ko vane hama dzavo dzakafa dzavangade kuti dzimutswe?
Panyaya yemabvunzo yekumutswa kwavakafa itoyo haisiri nyaya itsva. Jesu akamutswa vanhu vakafa, uye mukristu anotenda soko ramwari unogona kutomutswawo munhu akafa. Asi nyaya iripo ndeyekuti kumutsa uku ndimwari here amutsa, nekuti soko rinodaro patamboerenga paya pekuti nemazuva ekupedzera Jesu kana akuzotonga utamira pamberi pechigaro chamwari, soko rinoti kune vamwe vachamira vachiti ishe taiprofitawo wani muzita renyu, taidzingawo madhimoni muzita renyu. Jesu obva apindura akati ibvai kwandiri, handikuzivei, regai tiverenge vhesi yacho panapa ndinayo. Matthew chapter 7 verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, was it not in your name that we prophesied? Was it not in your name that we cast out devils? Was it not in your name that we did works and the powers of wonders and signs and wonders? Yesu achazopindura achiti, I never knew you, depart from me, you workers of iniquity or lawlessness.
Vadiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatipetese zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa chirongwa chedu chanhasi. Asi tataenda ikoko tinotenda zvikuru chikwata cheChristlike Choir chine kambo chatinoshandisa pamusoro yedu yenhau. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedu tumupengo idai kumanikaland hwosvika pamakumi matanhatu nevashanu, asi huchitarisirwa kuti hucharamba huchikwira. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa hwokurudzira nyika kuti ibatane kuti ibatsire vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.